Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe kuManicaland vachiziya nyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vatamiswe. Banga reStandard Chartered rave kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi muZimbabwe richienda kuChina nedzimwe nyika dzekuAsia. Nigerian Football Federation inoti ichatamba mitambo yekuedzana Simba neZimbabwe neSenegal mugadzirire makwikwi Africa Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe ekuManicaland vachiziya nezveurongwa hwehurumende hwekuti vataure navo nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vatamiswe. Makurukota ehurumende akawanda apindawo musangano uyu kusanganisira gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vamwe vanhu vari kutaura neStudio 7 vanoti vari kutyira kuti vakazosiya misha yavo vanenge vosiya marinda yehama dzavo uye kurasikirwa neraramo sezvo vachirarama nekutengesa michero yakaita semabhanana inorimwa munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamoyo.
Iko zvino tine zvinhu zviviri zviri kuinda mberi same time. Kune mageophysicists namageologists neveenvironment vari kuita analyze kuchimanimani especially. Kuti kwakamira sei, topography yacho yakamira sei, depth yevhu racho yakamira sei, kana kukaita rimwe dutu, kana mapfachamu, kuri likely kuti kunge kuchiita zvakaitika izvi ndokupi. So ivavo they've given a preliminary report yavo yokuratidza kuti vanofungidzira kuti pakashata ndokupi. Fortunately or unfortunately, kwese kwakugere vanhu kungangu kukopa kumachongwe kuya kupikoko nedzimwe nzvimbo kunoratidza preliminarily kuti ikoko hakuna kumira zvakanaka. Saka vephysical planning vari kuenda vachinoongororavo kuti tonoplana kupi kana vanhu vachizovakidzwa vanhu vakibva kupi vaongororavo. Toda kuti map dzeve physical planning navava vanoongorora vane in-depth analysis ye the environment kana vazosangana ndo patichazobuda nokuti tingatamisa vanhu tikavaisa pokuti kana kuita pokuti.
Hurumende iri kutaurawo here nevanhu vari munharaunda idzi vangangotamiswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo?
Nhasi president vanga vachitaura namadzimambo kuti aiwa taangozomanya tikaenda kuchimanimani tisina kutaura namadzimambo. Kani nhasi vazowana mukana wokutaura namadzimambo kuti munofungei nenyaya yokuti kunzvimbo kwenyu kwava nengozi. Ivo vakati madzimambo vakatenderana nesu kuti no, kana kuchitamisiwa vanhu zvingadobetsera kuti vamwe vanogara pane pasingazoiti njodzi yakatiwirai. Ndo zviri kuita mberi iko zvino. Chechina ndeyekuti kana tazviwana tazoongorora manje toenda kunotaura navanhu kuti tachifunga kuti eno imwi manogara papa pakanaka imwe inongotibetsera kuti rural planning yedu tikaibudisa zvakanaka kuchimanimani tinogona kunda tiona nzvimbo dzakawanda tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka asi vachiramba vane laizi yavo yekunorima kana vanonorima kunzvimbo dzavanga vagara vachirima.
Asika pane rimwe dambudziko apa honorable rekuti vamwe vanenge vakuti aiwa hatingasiye marinda hama dzedu dzakashaya panenge pachigadziriswa sei?
Marinda mamwe vakatoasiya nokuda kwaMwari. Pakaita mafachamuwa mamwe marinda akaitwa washed away, mamwe akafusibwa namazitombo amakaona ayaya. Saka izvi zvadogadzirika nokuda kwaMwari. Ndofunga chidzidzo chakaitika muchimanimani chinongotaura chega. Saka hatisi kutaura kuti tipanishe vanhu, tiri kutaura kuti aiwa iyo ndiyo njodzi inowira vanhu kana tikaramba tigere nemagariro edu. Kana pakamborohwa seizoziya zvobvira kuti ivhu rakaita loosen up, matombo akadengenyeka. If another cyclone ikaitika zvinenge zvavawesi. Izvo ndiyo chidzidzo chiripo.
Imwe nyayawo inosimbonetsa honorable inyaya yemuripo, vanhu vachizoti ko hurumende inokwanisa here kuzotipa mari dzekuti titange kuvaka mimwe misha?
Aiwa haisi miripo, hurumende inenge ichida kubetsera vanhu, inenge ichida kubetsera mhuri. Haungazoti kana uchida kubetserwa kubviswa panjodzi woti ndinoda muripo, hausi muripo kuti ubatsirwe. Iwe ndiwe ungatoripa hurumende kuti aiwa hurumende uyai mundibatsirewo ndibve pandirima, hausi muripo.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vari parunhare muHarare. Banga reStandard Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India neMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatomiswa basa pavashandi mazana matatu nemakumi masere nemana vari muZimbabwe. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti vatova nebhabho rakapera richiendesa vanhu kumba, riri kuendesa inbechi, richiti iro rakutora mabasa etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti Abi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munomu tichitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndozvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwa zvemapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika. Nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka. Riri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondiwo ayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vari kupiwa mari shomanana kwazvo. Nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo, asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa? Zviri kufamba sei?
kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa asi riri kutoita mari. Kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masecta ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa. Kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana Metal on Gold vari kutambudzika, mamaini awo ese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida kusabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika paizvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naMtulinyuwe, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinjiwo ari kutsutsumwa achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu. Vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Studio 7 iri kuenderera mberi ichikurukura nezvezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Mhemberero huru dziri kuitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia, uye urongwa uhu wakatanga nezuro. Asi mangwana ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vaChris Chinaka, mutori wenhau akamboshanda neReuters, ava vekushanda nekambani yeZoomfacts iyo inoongorora nhau dzinenge dziri padande mutande kuona kuti ndedzechokwadi here, vachishanda vari pasi pesangano reRevolutionary Media Council.
Iri dambudziko rawira nyika dzose pasi rino. Muno muZimbabwe tiri kuriona rakawandawo chaizvo, kuti mashoko ari kuburitswa nevanhu pazvimatetsetetse maplatform akawanda atava kushandisa pakufambisa nokuwana mashoko. Mamwe acho anenge asiri pachokwadi, asi mamwe acho ari mashoko anenge akakosha chaizvo, zvokuti mashoko iwayo haafaniri kunge achifamba asina kupepetwa zvakanaka achiratidza kuti ichokwadi.
Sangano renyu imimi rinoshanda basa ripi panyaya idzodzi dzekuti veruzhinji vaone nhau dzemuchokwadi?
Rinoshanda nemamwe mapato anotora nhau. Pakuti tinoshanda tese tichiyeuchidzana kuti pakutorwa kwenhau tinofanira kunge tichishambadza nhau chete nemashoko etinenge tichikwanisa kuvapupurira kuti ndewo yechokwadi, ndewo kekutanga. Saka tinoshanda nevatori venhau kutsinira kuti mashoko anonge achibuda kuvanhu, news neinformation, zvinge zviri zvechokwadi. Zvinenge zvisiri zvechokwadi tinoshandazve nevanovaburitsa kuti zvigadziriswe, zvitaurwe kunzi mashoko haana kubuda zvakanaka, anofanira kunge akamira zvakadai.
Veruzhinji vangazive sei kuti mashoko avari kuverenga haasi echokwadi, tichiona kuti manyorerwo anoita dzimwe nhau dzatinoona dziri panyanya padande mutande anenge achiratidza kunge akatonyorwa neavo vakaita mabasa ekutora nhau?
Ndo dambudziko ratawana rakanyanyisa iroro, nokuti vanhu vari kushambadza mashoko anenge asiri pachokwadi vanotora hanzu, kana tingati masimbos evanotora nhau chaivo chaivo, vapfekedza pamashoko iwayo. Saka chetinokurudzira pavanhu kuti mungaona sei kuti idzi fake news ndedzekuti mazuva ano mashoko ukangoona unodauta kuti mashoko aya anaomera zvakanaka, tinokurudzira kuti vese vanopepeta manhau vange vane matanho ekuti vanhu vanokwanisa kubvunza kuti nyaya yetiri kuona ndeichokwadi here, iri kutaurwa muzita renyu ndo chekutanga. Tozoitazve tine tiri kufamba muzvikoro nemuvanhu tichitaura kuti nhau dzinenge dziri feki kana misinformation kana propaganda mungaiona sei uye mungaigadzirisa sei, tichishandisa mabato atori mutorwa kwenhau.
Ivo mukoma vanonzi mukoma Chris Chinaka vakapinda sei mukupepeta nhau?
Ndakapinda munyaya dzekutora nhau, ndingati vanhu pachirungu vanoti by accident. Ndaida kuita fata, ndikazongetsamirira kutarisa izvozvo, ndikapedzisira ndaenda kuorganization yevatori venhau vaishanda pamabasa epasi pechechi kumambo press, vaipublisha newspaper kana magazini zvikanwa kunzi Moto. Ndokwandakatangira ikoko. Ndane makore makumi mana 40 years ndiri munhau. Ndabva ikoko ndakashandira masangano akati wandei asingangotaura maviri, rimwe racho rinonzi Ziana. Ndikazobva ikoko ndakuenda kunonzi kuReuters International News Agency. Ndokwandakashanda kwemakore makumi maviri nemashanu 25 years.
VaChristina Kamtoro wenhau akamboshanda neReuters avo vave kushanda nekambani yeZimfect vanga vari parunare muHarare naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru weMedia Monitors Zimbabwe muzvare Patience Zirima kuti tinzwe zvavari kuronga mangwana.
Hatina maichengeti zvakasiyana-siyana tiri kuita. Isusu seMedia Monitors tinenge tiri kumutauni kuna pajoina tichitaura nevanhu vakasiyana-siyana, tichitaura nezveWorld Press Freedom Day. Zvatichaita tinenge tichikwetwa macommemorations ekuti tinenge tine photo booth iripo yekuti vanhu vanouya vachitorwa mufananidzo yavo nemamesages akasiyana-siyana, but tichida kungoedza kuti vanhu vazive nezvezuva iri. Pane mamwewo maactivities ari kuitwa nevakasiyana-siyana mapartners edu vanenge vachitawo mameetings nemaworkshops avari kuita. Nisa iri kuitawo maconference yayo zvesene media center.
Tichitarisa dingindira regore rino rakanangana nekutarisa nhau dziri kuburitswa pachityirwa kuti dzimwe nguva panomboburitswa nyaya dzemanyepo. Imiwo sevanhu vanoongorora zvinobuda munhau, mungati muri kufara here nezviri kuburitswa nevatori venhau muZimbabwe?
Mazuva ano zveshuwa nyaya dzemanyepo nezvakasiyana-siyana zvakadaro dziri kuwanda mumapepanhau edu. Tenge chonoti kuwanda kwenyaya dziri kubuda pasocial media, paintaneti, munhu wese anokwanisa kungonyora achitaura zvangopindwa mufungwa make. Saka zvinenge zvichirevo kuti nyayawo dzemanyepo dzinenge dzichiendawo dzichiwanda. Vatori venhau vanenge vachibatikanawo munyaya idzi nokuti vanotorawo nyaya paintaneti, vakangonawo nyaya yabuda kana akatumirwawo meseji paWhatsApp anobva atorawo nyaya iyi achitofunga kuti ndeyechokwadi asi iyo isiri yechokwadi. Saka patinenge tichitaisawo paWorld Press Freedom Day tichitaisawo kuti vatori venhau vange vachikwanisawo kutarisawo nyaya dzavanotumirwa vachiona kuti nyaya idzi ndedzechokwadi here, zvandiri kunyora ndezve chokwadi here. Uye vateereri nevanoverengawo mapepanhau ndetechikurudzira kuti vakwanise kutanga kuongororawo kuti nyaya yandi kuona iyi ndeyechokwadi here, kuti vasaudzwawo zvinhu zvinenge zviri zvemanyepo.
Mukuru weMedia Monitors Zimbabwe muzvare Patience Zirima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro vanoti vachiri pachigaro kunyange hazvo mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido vainge vaedza kupidigura hurumende yavo ndokukundikana. Vachitaura panhepfenyuro yenyika yavo, vaMaduro vakati vachatorera pfuti vose vainge vapandukira nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira munyika iyi kutanga nemusi wechipiri zvichitemana nematombo nemapurisa nekukandirwa utsi hunokachidza. Vanhu vaviri vafa mukuratidzira uku uye mauto mazhinji achiri kutsigira vaMaduro. kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muLibya pakati pemauto ehurumende neakaipandukira ari kutungamirwa nava Khalifa Haftar. Kunyange mauto ava Haftar apinda muguta guru renyika iri reTripoli achida kupidigura hurumende ari kurwiswa zvakasimba nemauto ari kuzviti Government of National Accord. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe gumi nematatu ekuchimanimani nechipinge kuti vaonesane nezvekukosha kwekuti mhuri dzine misha yakaparadzwa necycloni idai dziendeswe kunzvimbo dzinofungidzirwa kuti hadzina kunyanya kutarisana nematambudziko. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakatowana nzvimbo yekuendesa vanhu ava kunyange hazvo risina kutaura kuti vachaendeswa kudunhu ripi. Kunyange hazvo urongwa hwekutamisa vanhu huri kunzi hausi hwekumanikidzwa, vamwe vanoti havasi kuzotambira kurudziro yekuti vasiye misha yavo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevechidiki vebato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoti kudii nedanho rehurumende iri.
Tinoritambira riri donzo rakanangana nemisha neinfrastructure nezvinhu zvose zvekushandisa zvatingati zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame vave nepunduso zvakaparadziwa. Muchatondera kuti hakasi kwokutanga purezidendi vakambotoenda ikoko vakasiya vavataurira vanhu kuti aiwa nhau iripo kana zvinhu zvichinge zvadai ndevekuti tochiongorora sehurumende pamwe chete nemi tichitsanangurirana kuti zvichaita here uye zvine kodzero here kuti murambe makagara kunzvimbo iri kuno yatinoti muchirungu yaprone kumacyclones nekuda kwemvura dzinonaya nayeko. Saka nokudaro zvakakodzera kuti vanhu vekuchimanimani nevekuchipindi vabatsirwe kuti vatsvakirwe minda nekwekunogara kutsva vabve kunzvimbo idzodzo dzinowanika mumatambudziko emadutu ane ukasha hwakudaro.
Tinzwewo kuna vamaguhu, munoti vamaguhu?
Kanaka hurumende ndo zvainofanira kugara ichiita. Kana paita dambudziko vanofanira kuti vagadzirire kuti rikadzoka zvedambudziko iroro risaparadze especially upenyu hwevanhu, nekuti upenyu hahudyorerwi. Saka zvandinofunga zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuongorora nzvimbo kuti dzakakanganisika zvakadii. Kune dzimwe nzvimbo dzazara matombo ekuti chero kuti pavakwe hapachaiti kuti vanhu vavake vachirarama upenyu hwakanaka panzvimbo dzakadaro. Ivavo ndo vanofanira kuti vabviswe vanhu ivavo, vatsvagirwe minda yakanaka kuchimanimani ikoko, nekuti vanhu vanenge vaine kubatikana kwavanenge vainako nenzvimbo yatingati attachment nenzvimbo yavo. Saka vanofanira kuti vaitwe resettle muchimanimani imomo. Asi dambudziko hombe riripo nderekuti purezidendi wedu vaMnangagwa vaita mbiri yekunzi munhu anotaura zvinhu zvaasingaiti. Saka tida kuonawo vanhu vakadhemejerwa misha yavo vachiri mudzimba imomo, vachivakirwawo dzimba dziri durable dzekuti kana pakauya futi dutu mupengo misha iyoyo haiparari. Saka vazvisetirawo standardi kutaura kwavaita ikoko. Saka nesuwo takamirira kuda kuonawo zvichaitwa naPurezidendi mushure mashoko iwawo. Tichaudzawo vanhu nepasi rese kuti huyai muone zvaitwa naPurezidendi wedu kana vavaka dzimba idzodzo. Taona vanhu vaakupinda misha yakanaka yakavakwa zvakanaka yekuti kana pakaita dutu tozoziva kuti vanhu vekuchimanimani havasi kuzoweredzwa nemvura sezvakaitika izvi.
Vamugwadi, manzwa zvekutaurwa nava maguhu izvo.
Dzimba dzingava dzangavakwa dzakanaka kana kuti dzinogarika kana richitaura nenhau yepanhamo hatishori chauya nemono kuti tinoda dzimba dzakanaka, tinoda ma10 bedrooms house, tinoda dzimba dzine magesi, tinoda topiwa mombe tichidi aiwa hatitarisi izvozvo. Kana totarisa nhau yedambudziko tinenge takutarisa kuti tingabatsira sei vanhu vakawirwa nedambudziko tichirangarira kuti tichiri mudambudziko. Kana ukaonawo mutungamiri wenyika oti inini handina kugadzikana ndiri kusetaus kana kuti ndiri kuHarare, vanhu vangu munyika mangu vaisina dambudziko seri kuchimanimani ropo kugara nekudi, ngativapai paminda yatakatora nekuti akatora zvishwa minda kuvarungu tichiisa kuvatema. Havasi vose vakawana, uye zvakare havasi vose, haisi yose minda iri kushandiswa. Saka ikoko kungafanira kuti kugare vanhu zvekuti havo vamaguhu vanoti vaMnangagwa vanoriepa mashoko avo avo epfungwa dzavo hatingavapindo maonero avo. Asi chinozikanwa neruzhinji rweZimbabwe ndechekuti vaMnangagwa vari kuzama nepavanogona napo nezvishoma zvavainazvo, tichisanganisira zvekuti nyika ino ine zvirango zveupfumi, ine matambudziko airi kuona yakasanganika nawo. Asi ndokuda kwematambudziko ivaripo vari kuti hatidzokeri shure kusvika vanhu vedu vawana ugaro hwakanaka. Saka apa ndinozama kuti hatidi kuisa zvamatongerwo enyika.
Ndingapindurawo here ipapo?
Ndinozoitika
vakande mire nderekuti chero hurumende kati yaseta apart mari yekubatsira kuvaka kuchimanimani, munozoona kuti in the end misha ichavakwa inenge yamisha yevanhu vezanupf. In the end muchaona kuti zvinhu zvekuvakisa zvinenge zvichibiwa zvichibviswa kuchimanimani ikoko zvichienda kune dzimwe nzvimbo dzisina kubatwa cyclone kuti mupengo iroro. Saka pakasagadziriswa nyaya yehuori muzimbabwe. Dambudziko randinaro rekuti pane vanhu vari kutoona project ipapo yekuba vachinovaka mabhizinisi, vachinovaka dzimba dzavo, vanhu vekuchimanimani vachiramba vachigara muhozi. Dambudziko randinaro iroro.
Vamugwadi,
mashoko ari kutaurwa nevamaguru akanaka chaizvo. Mbavha matotiti nawo muhurumende. Hurumende yakafanana nenhumbu inozvara mbavha nemuroi, zvose zvinowanikwa muhurumende izvi. Asi zvinenge zvichida kuti vamaguhu kana vaine wavanenge vachiziva, ngatibatanei sevana vemuzimbabwe, tibate mbavha idzodzo tose pamwe chete.
Vamaguhu, mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi.
Ini ndinoti vanhu havafaniri kuendeswa kure nechimanimani. Muchimanimani mune mapurazi mazhinji akatorwa nemaofficials ezanupf. Mapurazi ivavo they are idle, haana chaari kushanda, vari kurima huswa nemiti nekuvhima mbewa. Mapurazi iwavo ndiwo anofanira kuti apihwe vanhu vekuchimanimani vane tsvimbo dzakaafektwa nekuti mupengo reidhai.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vaFarai Maguhu vari parunare kwamutare nestudio 7. Manzwiwo zvakare kubva kune vechidiki vebato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo. Mutungamiri weNigeria Football Federation vaAmaju Pinnick vanoti vari kuzotamba neZimbabwe neSenegal mumitambo yekuedzana simba vasati vaenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuitirwa kuEgypt. Mutambo weZimbabwe neNigeria uchatambirwa kunhandare yeStephen Keshi musi wa8/10. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weZifa waFelton Kamambo. Chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM chiri kutarisa nyaya yemamiriro eupfumi munyika, vakawanda vachichema nekudzura kwezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe kumanikaland vachiziya nyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recycloni idai vatamiswe. Bhanga reStandard Chartered rave kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi muZimbabwe richienda kuChina nedzimwe nyika dzekuAsia. Nigeria Football Federation inoti ichatamba mutambo wekuedzana simba neZimbabwe neSenegal mugadziriro yemakwikwi eAfrica Cup of Nations. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 2 kwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athwa apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha asikakuboni lokho kusenza kahle.
Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sika bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula impiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eZBC leziimpephazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe emeye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zama license. Kodwa osokulethe ukukhona nayikuthi labo abaphiwa lawo ma license basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi khona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolonzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS uthe ukupha imvume yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungile ukuthi kunika uzulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle. ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operate ku FM. So thina njengeZimbabwe Association of Community Radio Stations lokho sikhuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku broadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatheli izindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatheli izindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatheli izindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo laleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso uMnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho ogqikile. Oso uguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, uMnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. UMasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba kwenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli izindaba zonke. Intatheli izindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli izindaba zokuphongusola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli izindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kovulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa ikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo, uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele
zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day. Ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana, zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 ngoNkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kule lizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama, yena ochiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kule khaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, leBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyaka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli izindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma semsebenzini kulokukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi, uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siloku sikudaba lwe World Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Kunjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kwaSikhobokhobo. Usobhuku wami uMazambane. Hayi, mina indaba engizilandelayo ngilandela indaba engizethulelwa iStudio 7. Hayi, kazingethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, lisethulele indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01, ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Nakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lo zokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla ethiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yencingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakwele China. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela ele-Iran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele-Iran. Unobhala bona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele-Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sigaba lembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma echolocho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala culturally kuvele esindebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngubani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma, ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni deep into ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane into esenzima siqala ngayo. Sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besibuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impelo yokuthi bantu bebulawa vele. So isikhathi inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugedwa abantu kungelaqiniso elidilwe elivenziwe sobani ukuthi lo muntu ebesingebhalo ubebulewe yini.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke Mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na uMnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu uMnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyadijinyiswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina-ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi. Kangiyigugurawundi kangiyibala emaphepheni, igugurawundi kangizwa emarediweni, igugurawundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo, abantu babonawa phambi kwami ngingumntwana, amatisha ami ayenziwa konke odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphayisa kubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ukungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafuba emathebeni asifuna ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethiwa ama-dissident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukubakwazi kokutsho nguNdlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani, wabulawa kuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye, nanto udaba Mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda?
Okuqala ngifuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili. Yakuqala ngiya ukuthi manje bazabotshwa, angithongi ukuthi bazabotshwa.
Okay.
Fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane sekuvunyelwene lokho. But if kubuya kuvela emthethweni baze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona. Khona kwenziwe kube yinto yokuqolelana, kukhulunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue, angithongi ukuthi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa le ndaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho isibani, indaba ye-background nami-ke angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one yithi emamvanje nemhlabangu betholotho okwakulo MP khona uSenator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbuzile nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ngama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngiyizwa kanjalo. Nabanye ngababona bethiwa ngibhekile, babeshaywa ngama-background, not dissident. So kugcina kudanisa khonokho esibandi ukuthi kubikhulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka. Betho kuthiwa okunye njengokuthi kukhophanyana okunani okwenzekalayo. Bese sifuna ukuthi sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho. Kusuka kusikhathaza khonokho. Bezokusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize impi enkulu ngokuthi kuthiwe khona kulama-distance nawo avelayo vele kubala abantu. Asibazi labo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekelezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcwethi kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Take a piece, ah, pull them all in.
ugatsha lukahulumende welwemelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolugatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngumeli wenkayi South edalela eParliamente umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi uminjani umumo esigabeni sakhe.
Ngibengise esigabeni senkayi nje ngikhuluma kunjenje ngempela video nale ekhona umumo wokudla kawumanga kuhle. Umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinsa abaningi vele kazange bachinse. Nxa kukhona abachithileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni lezingadi zabo. Uthi uyakhangela ke la manzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje uthangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izifula lezifudlana lamadamu kakula manzi utshani kabukho izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka mbone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusifa izinkomo kanye labantu. Nxa singazange sincedeke labo abajayele ukusinceda esiza vele sizacela bekukibo ngoba vele sijayele ukuthi ke nxa sokunje sihambe siphepheke imiganu siyacela ukuthi abantu sebesifa. Sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi sisive abantu kodwa esisweni mbona ngani hayi sesilimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubona ikakhulu kobulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokusilela esiza kubona ikoko kana sijalo ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwe ke abantu bezama ukuthi labo bathole ithuba ukuthi bathole lokhu abangakubamba. Njalo ngibone ngani ke kathesi ke njengoba vele imali yangaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebecrossa besiya eBotswana besiya eMessina besiya eKenya. Bonani kathesi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ungani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalela eParliamente ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Lavendia esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.